DJ in
Bona Munduru Tapindo. Usingar wazi wetenda kusiya mapambi vakafenda kumedza vese vanenge anakunda tatuona tiri paworking place toita anytime pasina recess mangoma yapasina chivese let the music control agiri vapaizi vavakutorova paruku mangoma nini futi ndiri sherufu maawards 7 ndakamasha pamusherufu but one thing I love myself in a deco tashika paita disco inini ngoma dziri kunaka unge popo simoko mangoma nemoto vakundichemera vakuda zvimafoto ndovabata chongwe muromo ndowanika ndiri momo handina kunzi ndini kana kunzi handisi ende chandinogona kubata pesi ndinovabata chongwe muromo ikoko munondiwana ndirimo hazvina basa kuti ndiani ndiwe ani uri mwana wani ende nefuti votani notice ende andis